Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 18, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yebato reCitizens Coalition for Change kuBikita East inoti yakapisirwa imba nezuro masikati muchiitiko chainofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Dare redzimhosva repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC rokurudzira kuti mutungamiri weRussia waVladimir Putin vasungwe. Mwaka wemitambo yenhabvu weCastellaga Premier Soccer League unotanga munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reCitizens Coalition for Change Quad 15 kuBikita East mudunhu reMasvingo vaidhimo Chikomba vanoti vakapisirwa imba yavo nezuro masikati muchiitiko chavanofunga kuti chine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari kuda kukwikwidza sakanzura muwadhi mavo. VaChikomba vanoti vakarasikirwa nemidziyo yavo yose uye vakakwanisa kumhangara chiitiko ichi kumupurisa wemumusha asi vachaenda kukamba yemapurisa eBikita nemuvhuro. Ngatizwei vachitsanangura.
Muzvino takanga tiri pachitiko chelendar location muvillage medu mamuteri anotoka vanhu 9. Saka tiri muprocesi iyoyoyo tichitotendera vanhu vachiratidzwa minda yangu. Ndakazoona hutsi paimba ikoko kwetiri kugara kwekumaminstan. Saka tava takavaka mastructure mamwe aya but mastructure edu anga akazara nezvinhu manje. Saka ndopa ndakazotoona hutsi ndobva ndamanya. Pandakamanya ndakatosvika hamuchapindiki muimba muyani yangu. Nguva moto wega, nguva moto wega. Na hapana chandakakwanisa kubudisa ipapo. Hapana chaibvira kuti tibudisike bhozi imba yangu yazara moto. Pamba apa patakabva pakanga pasina kana kutombobvira pavezwa moto nesimiro. Saka takamboita ndiri kuti moto wasipi.
Saka munofunga kuti chii chakaitika imi pamoto iyo vachikomba?
Ini ndinoona kuti zvinhu zvinoita nezvematongerwo enyika.
Zvichiitwa nani?
Kuti ndinongodzi izvozvi zvinogona kundineka nekuti ndakangozomanya wava moto. Asi kuti senguva ine yatiri mapata achikweshana futi taiatarisana nenyaya dzemakandidheti muri mainda pati imomomo unotongoona kuti mhambi dzinenge dzakawanda plasi neuremu hwezita rangu nezvinoitika izvi zvinokonzerwa neizvozvo zvematongerwo enyika izvozvo.
Chinhu chinogona kunge chakaitikawo nenhengo dzemubato menyuka dzinogona kunge dzichipokanawo nezvamuri kuita?
Izvozvo handizvirangi nekuti chinhu chinenge chichingodiwawo navanhu vazhinji. Saka to be fair enough zvinhu zviri nani nezvematongerwo enyika.
Saka makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Tinangoti jenge tazvaida vamupurisa vaive muraini vaya vakati tikuvape zvimwe zvezvinhu zvakaparadziwa kunazvi zvezvinhu mukatorwa kugogodzwa kuzvidzwa kurichitika pandikutombomhanyidzana nokuti ndichitombova nepekuti ndichikwane kekupinda because ndinomwe usha uri kune rumwe dzo but kunoku ndokwandakarima saka ndotombomhanyidzana nokuti ndiwane kekugara then mandi toke ndinofungidzira kutoenda kumapurisa kuBikita ndichitondogadzirisa futi zvemadhokumendi angu izvozvo.
Mungatsanangura here kuti chii nechii zvakaparadzwa mumoto?
Moto wakaparadza zvakawanda mai mune 250 kg zvebhinzi, 450 kg zvebhitibage, 150 kg zvevhetibhini then nemabhete evana 3 ig yemukadzi ig yangu then masora 3 then magumbezi anga ari 3 plus juveti rechi4 hanhemba hatichatauri nhumbi hatichatauri.
Avanga vari nhengo yebattle citizens coalition for change kuwad 15 kubikita east kumasvingo vaidhimwe chikomba vari parunare kwakare kubikita east ne studio 7 Dare repamusoro High Court nezuro rakapa mutongo wekuti bato re MDC inotungamirwa na Douglas Mwonzora harina kutevedzera mutemo pakudzinga kwarakaita nhengo shano dzinosanganisira vayo mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri navanorest Marara mushure mekunge nhengo idzi dzakwira kudare dzichipikisa kudzingwa kwadzo pamwe nekuramba kucherechedza utungamiri wavamwonzora kuti tinzwe zvakabuda mudare tabata vamarara
Chakaendesa musangano kudare redzimhosva kuhigh court nokuti nadisemba vari kuti vakaita congress yatisiri kuwirirana nayo then vari kuti musi wa21 January vakaita maamendment to the constitution anoreva kuti kana nhengo yedare remusangano wemdc ikaenda kumatare edzimhosva neminyuto yekuti ndandina kubatwa zvakanaka mumusangano unenge watozvidzinga mumusangano you become automatically expelled or you have automatically expelled yourself saka takaenda kuhigh court under case number 987 of 2023 chikano tika inonzi declarator yekuti izvozvo zvekuti vakaamenda constitution vari kuti takazvidzinga mumusangano zviri unconstitutional zviri illegal therefore null and void saka vamunzura nevamwe vavo havana kunopikisa mutongo iwoyo so dare rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti nyaya iyoyo is a default judgment nekuti haina kupikiswa mudare redzimhosva
saka iwo mutongo wedare rehigh court uri kuti
whatever matano avaroda kutora yekuti vatidzinga yekuti tazviita self expel ari unconstitutional therefore null and void saka nokuti havana kupikisa mutongo iwoyo zvinoreva kuti dare redzimhosva rehigh court rawirirana nezvatakakumbira nokuti hazvina kukondetswa therefore takahwina nyaya yedu mudare redzimhosva nezuro
vanga vari nhengo yebato remdc vanorest marara vari parunare muharare nestudio 7 tabatawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengetai guta avanoti bato remdc harisati ranzwa zvakanyanya nezvemutongo uyu asi haribvundutswi navo
nguma jonga gwaro iri kana makaritarisa munoona rakanzi constitutional order pari zvino harina zvarinoreva nekuda kwokuti rinofanira kutanga raongororwa neconstitutional court kuti rizonzi gwaro iri rinoshanda saka isu tichazosangana nevakapopera kudare rehigh court vana vamudzuri nevamwe vavo tichasangana kuconstitutional court ndo kuchazoonekwa kunzi zvakakodzera here kuti gwaro iri ringe richishandiswa kana kuti kwete asi isu sekuziva kwedu semusangano weMDC varume ava vese havasisiri nhengo dzemusangano wedu
muchirevei apa vaguta
hazvisi zvinhu zvekuti tiri kunyanya kuzvivhunduka maningi nyangwe naivo vakaita zvekunyangira vakanoendesa magwaro avo kudare rehigh court isu vasina kutipa magwaro asi hazvina hazvo ndava maningi nekuda kwokuti nhau iyi inoperera kuconstitutional court it's a constitutional order saka haiperere ipapo pekungonzi vapuwa constitutional order inozokonfemewa kudare repamusoro soro reconstitutional court
vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato remdc vachengetai guta vari parunare muharare nestudio 7 dare repamusorosoro repasi rose reinternational criminal court kana kuti icc nezuro rakakurudzira kusungwa kwemutungamiri werussia wavladimir putin richivapomera mhosva dzehondo pakuve nechekuita kwavo pakupambwa kwevana vadiki kubva muukraine vaputini nemumwe mukuru muhurumende yerussia vanove zvakare komishina anoona nezvekodzero dzevana vari kupomerwa mhosva yekudzinga vanhu kunyanya vana kubva munzvimbo dzakapindwa nerussia muukraine vachivaendesa kurussia kutanga musi wa22 Ndodzokorora musi wa 24 kukadzi 2022 zuva rakatanga Russia kupinda muUkraine.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachinyora padande mutande nhasi vaudza vatsigiri vavo kuti vane zvavanotarisira kuti zvichaitika kwavari nemusi wechipiri kuburikidza nemashoko avanoti akabuda kubva kumahofisi egweta redunhu reManhattan vachiti vari kusungwa nemusi wechipiri. Vachinyora padande mutande ravo reTruth Social Platform, vaTrump vakurudzira vatsigiri vavo kuti varatidzire uye vatore zvakare nyika yavo. Burundi yatara hondo yekurwisana nedenda repolio nyika yose zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi kumumwana ane makore mana pamwe nevamwe vaviri vakasangana nemwana uyu. Kuwanikwa kwepolio muBurundi ndekwekutanga munyika iyi mukati memakore anodarika makumi matatu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tariro Matibiri vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara mukata. Amai Matibiri vari kutaura nesu panguva iyo murume wavo akapinda mutsaona yemotokari uye pari zvino ari muchipatara. Tichange tiri kunzwa kubva kwavari kuti zvakamira sei pari zvino uye zvekuti imi vateereri vakateerera pari zvino mungabatsira sei mukurapwa kwava Matibiri. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Ndiri kuDoha kuKatar. Nezvatakatarisana nazvo panguva ino ndezvekuti murume wangu unfortunately akapinda mutsaona yakasangana nayo achibva kubasa pa16 January, and zvakaitika ndezvekuti tsaona iyi medically from zvinotaurwana nachiremba yakamusiya ane injury mumusoro mubrain and injury pahuro, and purposely vanoa understand medically anzi pa C3 pake mabonzo ari kumusoro kudhuze nepanoperera hairline uko, and then akasangana as well neinjury muspine make. Saka panguva zvino nezvakataura nachiremba vari kuti zvoni iye hafukunanga achikwanisa kumuvha muviri wake from pahuro zvichidzika.
Pari zvino Variku kwanisa kutaura iri kana kuti zvakamira sei?
Ayo parizvino na vasiri kwanisa kutaura.
Imi shuviro yenyu ndeyei?
Shuviro yangu ndeyekuti Mwari vazadzikise zvavakataura pamusoro peupenyu hwemurume wangu. Ndipo pane shuviro yangu yekuti achadzoka, vachadzoswa. Mwari zvizhinji zvavakaitira vanhu vakasiyana siyana from mazuva aJesu, even before that to patiri iko zvino mukurarama kwatiri mune present day. Vanhu vakawanda vandakasangana navo kunoku nevara nokandifonero kumba kuZimbabwe kana kuNamibia kuSouthern Africa vachindipawo matestimonies avo ezvinhu zvavakasangana navo zvihombe muupenyu hwavo zvavakaona ruoko rwaMwari rushishanda pamusoro pavo. And ndinoda kuvimbawo kuti ndizvo zvimwe chete zvichaitikawo pamusoro peupenyu hwemurume wangu.
Muri yakakura sei pari zvino uyezve manga magarisana musvitsa nguva yakareba sei?
Muri parizvino tine mwanakomana 1 mumwe chete mudiki anoitwa iye Danai. Tanga takachata muna 2018.
Zvamira zvakadaro ndinoona kuti pane kuunganidzwa kwemari kana kuti rangati GoFundMe iripo parizvino. Mungada kutsanangura kuti vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
GoFundMe iyi yakagadzirwa nemadzisawira atawanda nepamoyo ari kunoko. Vachiti zvimwe pada ingazobatsira in terms of mari dzingazoda kubhadharwa whether kuchipatara or mainstances rehab or generally mune zvinhu zvichange zvichida kutengwa munopamba in terms of chikafu, because pane vanhu vatakakwanisa kuti vange vauye havo kuno kuzosapota nekubatsira.
Mombotudza nezvemurume wenyu Tawanda, angari kubata mabasa api asati akuvara?
Baba Danai vanga vari mudzidzisi wesvomu, mudzidzisi weidzo dzinonzi mathematics, and anga ari mudzidzisi we anonzwa maye 11 kunoku. And I think relatively tichitarisa ne Zimbabwe it would possibly be maform 5 edu nemaform 6.
Iye zvino izvi iko kukata muri kuwana rutsigiro here kubva kumhuri yeZimbabwe?
Rubatsiro kunoku in terms of mhuri yeZimbabwe iriko, and iniwo pache zvangu ndakashamisika kuona vanhu vachiungana maunganiro avakaita kuzobatsira murume wangu. Kazhinji unofunga kuti kana uri kunze kwenyika unenge uri wega, asi zvandakasangana nazvo imini vanhu pavakabatana vakaungana whether kuunza magrocery okuuya vachinamata okungonditumira mamessage okutumira mari hayo kuti vabatsire as best as they can, ndakashamisika nerudo rwandakaona mune madzimai zvese nevarume nevanhu vazhinji vakaungana pavakanzwa nezvenyaya yemurume wangu. And in terms of kubatsira maprayers, pandinobvunzwa nevanhu kakawanda kuti vangandibatsira sei, ini hangu pache zvangu handinambobvira ndafunga ndichasangana nezvinhu zvakadai. Asi chinhu chimwe chandiri kugara ndichikumbira pamberi pezvimwe zvose, definitely minamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Tariro Matibiri, vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kukata. Vanoda kubatsira amai Matibiri nemuri yavo munogona kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona, apo tichange takaisa link yeGoFundMe. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, tichitarisa nezvemusangano wemadzishe uchangobva kuitwa kuBulawayo.
Tina vajonga vandemiri sekutaura kwatakamboita muchirongwa chapfuura, musangano wakapera zvakanaka sezvo vakapindwa nemadzimambo nemasadunhu ayo ari pasi pedu mukutungamira kwatinoita matunhu. Musangano uyu wanga wakazembera zvikuru kunyaya yetsika nebudiriro, tichitaura kuti tsika ngadzive dzinotungamira kuti vanhu vave nebudiriro, vanhu vaiichoviri tichibudirisa nyika dzese, nyika yedu yeZimbabwe. ana mabatarisa vajonga vane miri nyika yechina yakazembera zvikuru kunyaya yetsika dzinovendidzo dzavanotungamidza pamberi kuti nyika yavo ichibudirire tinongonzwawo muzvivhitivhiti kuti china ichazenge yaglobal nation panyaya dzebudiriro atiaizi takavaona vachiuya kunoku tinosangana navo vanenge vane zvikapu zvavo nezvimiti zvinji zvavanenge vachijogera chikapu nazvo saka budiriro ndoinoudza upenyu tisingakoperiwo kune dzimwe nyika vajonga pandemiri
tinoona kuti madzimambo makapa zvichemo zvenyu kuhurumende mune nguva here yamakavimbiswa kuti zvinenge zvagadziriswa
zvichemo zvinogadzirika vajonga pandemiri tokusaandiaita kuti vana vedu havasvinure nguva imwe chete zvizhinji zvinogadzirika zvimwewo zvoramba vajonga pandemiri asi tarisiro inenge iri yekuti zvinhu zvigadziriki
tinoona kuti madzishe akapihwawo mikana yekuti vange vachirapwa pachishandiswa inonzi pachirungu public service medical aid society tinonzwa kuti makaziviswa kuti zvimwe zvinhu zvichange zvichibatsirawo madzimambo makatambirawo sei rubatsiro urwu
rubatsiro urwu takarutambira nemaoko mairi vajonga kandemiri zvinove zvinhu zvana zvatinonokera zvikuru asi hazvireve kuti hatinowo chamuviri chatinokanda mudariro kwete isisiwo tinenge tichitoti pakupera kwomwedzi munhu ane gaura anobhadharawo public service medical aid society inenge zvotutsirawo saka inyaya yakanaka nekuti munongozivawo kuti madzimambo anga achitambura zvikuru kasina utano hausi munhu hakumararamira anotinetsei saka inyaya yakatambirwa nemadzimambo nemufaro wakanyanyisa zvikuru unoita kuti madzimambo vazhinji vanga vachitambura nenyaya dzekuti varapwe vakwanisewo kuzowana mukana wekuti ndida unoonawo muchirembawo weprostate ndida unoonawo chirembawo maziso ndida unoonawo chirembawo zvinove zvinhu zvanga zvichitiremera zvikuru pamubhadharo inenge ichidikana nana chiremba hurumende ipapo yakarwa imire nekuti madzimambo vaitambura zvikuru panyaya yekuti vangarapikwe zvakaita sei
kune vamwe vanotiwo hongu mambo aakubatsirika ko vanhu vake
hongu ipapo patoda kunzi patarisiswe zvako asi munongozivawo nyika dzekuno kunana africa u isisu tichiri kubudirira zvinenge zvatisiyanei nekwamuri ikoko munguva inoteera inyaya yatinongoramba tichichimudzira kuti hatiwanei zvekuti vanhu vari muzimbabwe vese vavane mukana wekuti varapike zvinova zvinoita kuti zvireruse dambudziko rokumhanya mhanya munomu tine mamissionary hospitals macouncil hospitals madistrict hospitals iwayo achikareruka zvikuru zvekuti muno mumaresevha matogara izvi mune mamission hospitals asinganyanyoremera vanhu zvakanyanya zvekuti wakatakura dhora rako kana pombe yako unokwanisa kuwana kuti urapike zvino zvongotiremeiwo nekuti chirwere chauri kurapwa chinenge chakaremawo zvakaita sei kana kuti chinenge chakakurawo zvakaita sei asi ishuviro yanguwo nekuti vanhu chokwadi vatotungamirira vanda kurapwa nekuti pasina vanhu hapana umambo
tinonzwa zvichinzi madzimambo vanofanira kunge vari vanhu vasina mapato avanotsigira kumisangano yakadai zvinhu zvamunombokurukurawo here kucheuchidzanawo semadzimambo kuti aiwa tinofanira kunge tiri homwe yebenzi inokumba zvese nekuti hatina kudivira tinofanira kunge tichirerekera
zvinotaurika kusaziva vajongwa kandemiri kuti vatunhu atiri vanhu vanobata sei nyaya dzematongerwo enyika asi kuno matunhu edu ini ndiri kudunhu remachcentrum tinongokurudzira kuti vanhu vagare vari murunyararo vagare vachitsigira urongwa hwehurumende kutongoti isisu tinokudzidzwa dehwe rembada kana kuti dehwe remere ratinenge tisingazivi kuti rakafunirwa kupi tiri vanhu vanoshoropodzwa sekunzi izvo munoita zvakati nezvakati asi wakazozvipenengura zvinhu izvozvo vajonga kandemiri unonyatsoona kuti komambo vari kungozorwa mafuta ehwai yavasina kudya sei isisu kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare murunyararo munhu ane kodzero dzake tichingofamba takadaro vajonga kandemiri
Manga makateerera kuhurukuru yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yemwaka uno asimuka nhasi masikati mumachikichori emitambo achange ariko kwemwedzi misere. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makwikwi aya asimuka paine mibvunzo yakawandisa kubva kuvatsigiri venhabvu vatarisa mamiriro akaita zvikwata zviri mugungano rePremier Soccer League mwaka uno. Nyaya yanga ichingotaurwa nezvayo ndeyekuti ndiani achatora mukombe uyu uyo uri maoko AFC Platinum parizvino. Vakawanda munhabvu kusanganisira vakudza ibere vanoti hapana chikwata parizvino chinokwanisa kumisidzana neFC Platinum.
Platinum FC ndiyo yandikuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe ma liga pfuura yesa ndikuona kunge iyo ndiyo ikuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anomika sen. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
FC Platinum kana kuti kugona kunenge kudada yacho yasimbisa ushacha hwayo nekurova Simba bhora 2-1 National Sports Stadium nasi masikati. Vamwewo vakaita savamishek jambi ndo vanoti kugona kunenge kudada ichamiswa nema green machine avo eCapes United.
Caps gore rino ritagadzisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino taitagadzisa zvedu taane mari. I think gore rino tokwasa kuti tora league.
Ma kepe kepe ari kuvhura musangano mangwana neManika Diamonds muNational Sports Stadium zvekare. Vamwewo ndivo vari kutarisirawo kuDynamos neHighlanders dzichakwakuka kubva muhope dzotorawo mukombe wakakosha uyu. Dynamos iyo yarova hwange 1-0 muBaba Field Stadium iri kuratidza kuti mwaka uno yakasimba zvokwanisa kurwira mukombe. Highlanders kana kuti Boso iri kutamba munhandare imwe cheteyo yeBaba Field Stadium mangwana neZPC Kariba. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairo Stapera anochikwata chake chakagadzirira zvakasimba zvekuti mwaka uno hakuna chakanaka.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi vaongorori vezvemutambo uyu vanoti FC Platinum inofanira kusunga dzisimbe nekuti Chicken Inn neNgezi Platinum Stars dzakabaka moto uyezve dzakarongeka mumatambi nemutungamiri. Okuwo murairidzi weHerent House kumbirai muti wekuziva haasi kuvimbisa huchi nemukaka asi kuita zviri nani kudarika chinhano chegumi icho vakapedza vari mwaka wapera.
Tarisiro ndeyekuti ndifure ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka.
Mimwe mitambo yasimudza nhabvu yemwaka uno nhasi yapira seizvi. Blue Chiefs 1 Ngezi 1 Shesham 0 Chicken Inn 0. Mumwe mutambo wevhura muromo wemwaka uno ore muGibbo Stadium mangwana pakati peTriangle neHerent House. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Nengwe yebato reCitizens Coalition for Change kuBikita East inoti yakapisirwa imba nezuro masikati muchiitiko chainofunga kuti chine chekuita nezvematongerwo enyika. Dare repasi rose reInternational Criminal Court roronga kusunga mutungamiri weRussia waVladimir Putin vachipomerwa mhosva dzehondo. mwaka we mitambo yenhabvu yekastolaga Premier Soccer League inotanga munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.